Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro ndira 9/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Justice Luke Malaba varamba kuti matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori.
Vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muchitapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere.
Munhu wese ari kuti ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa.
Mafashamu emvura oparadza zvivakwa mune dzimwe nzvimbo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba vanoti matare emunyika ari kurwisa uori kunyange hazvo paine vamwe vari kugununguna kuti ari kukundikana. Vanoti pari zvino pane mhosva dzeuori dzinodarika 140 dziri mumatare uye dzimwe dzemhosva idzi dzakatopera kutongwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamalava vati uwandu hwenyaya dzeuori huri kumatare hunoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social media.
Hazvina kunaka kuti magweta aende kadade mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheintegrated electronic case management system pave kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta relaw society of Zimbabwe vaWellington Magai vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira, asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ndingati pagore rapfuura iri hatina kumbotisimba eni kana kunyunyuta kubva kunani including kuna Chief Justice kuti pane magweta asina kuzvibata zvakanaka pavaidzira nenyaya dzekutsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare inyaya iri yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo tine kodzero yekutaura nezvekuti hatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momadhuku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
Kana uri gweta haufani kufara nemunhu ari kungotuka ari apo. uri gweta taurawo zvekuti aiwa hatina kubvutsikana nechakati usangovambawo kuti aiwa mune iye atonga akatengwa ndozvavari kuramba and pamutemo chaiye chaiye magweta haafanoita izvozvo ndataro kuti kana waita gweta wada kuita gweta ita zvatigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti Matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira Matare aya.
Tichange tichavapa land yekuti vavake makotsi pari zvino toda kuti tovape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhighfields. Iland yekuti makotsi vanhu vasafamba vachipinda mumakotsi. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makots, kubetsera majustice system nokuva provider kwekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati Matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumiriri weZengeza West muda reparamende vaJob Scala vanonzi vari kurwara zvakaipisisa zvekuti vana chiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kuterera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Rimwe remagweta avaSkala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti ana chiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSkala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navaSkala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti ana chiremba ava vakapakurudziro yekuti vaSkala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashomo ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bvamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura wevaSkala vakwanekwa nemadokta avo pamwe chete nemadokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi hurwere huripo, hurwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSkala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muchitapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSkala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSkala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavaSkala avo vakanga vaudza Dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvichemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavaChamisa yakatepfenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yanga yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva iti izvozvo zvasiyana nenyaya yavaSkala pakuti semaonero edare nyaya yaSkala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa nevanhu vashoma shoma vanove 16,000 vanomirirwa navaSkala vekuZengeza zvakare vana vavo vari kuchikora.
VaSkala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vaPayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vaskala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi, asi magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzovega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vaskala, avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kunze kwezvimwe zvikoro zveboarding kumasvingo nekumanikaland, uko kuri kutyirwa kuti kunogona kuita mafashamu zvinokanganisa vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi pane kupokana pakati pevarayiridzi nehurumende kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kuzvikoro. Vamwe varayiridzi vanoti vamwe vavo havanokwanisa kuenda kuzvikoro nekuda kwekuti vari kushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvinenge zvanga zvakagadzikana. Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekuda kwekukwidzwa kwemari dzechikoro pasina kutaurirana sezvinokurudzirwa nehurumende. Kuti tinzwe kuti zvanga zvichifamba sei, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avo vanoti kuzvikoro varayiridzi vachiri kugunununa nenyaya yekuti mari dzavari kupiwa dzishoma. Kuti tinzwewo nezvinyaya iyi, regai tichende kumutori wedu wenhau Nunurai Jena.
Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama amai Joyce Matinyare vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa, uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirana vachiti vakuprivatisa
amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro iye ave kuda kunyora bvunzo dzea level.
Tinotenga matvi kana tichitenga kutotengesa, but some of us we are stuck between Europe and that place wa mwana wa apasik otumubvisa now ndoendomisa pane makonje with the prevailing situation indotovatichawo kutogara pano kwavo kutopedzisa mubhadhara masizi wakuereta.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi varosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uyezve varayiridzi vazhinji vadzokera kumabasa kunyange zvazvo zvakaoma, nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo, uyezve mari dzekubhadharira vana vavo sikuru fizi hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti High Court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization, zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuAmerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutoro yekutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vaBhani Manokore vati zvikoro hazvifanire kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro, uye varayiridzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa dzidzo yemhando yepamusoro soro hatina kuona kana kusangana nemhirizhonga. Vamwe vabereki ndo vachirongomhanya mhanya vachiedza kutsvagawo nzvimbo, vamwe vachiunzawo kuchikoro vachiita sei sei. Ndodavira kuti panopera vhiki rino zvese zvinenge zvanyatsotsetseka. Vana vachinyatsodzidza zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu 50 kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa, uye vana zvikamu 30 kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Zvikoro zvakundikana kuvhura shure mekunge varayiridzi nevana vakundikana vese kunge varipo. Tichita zvamaprovhinsi ayo anga asina kuafektwa nesaikloni yange yakapiwa warning. Tichitarisa 8 acho mamwe asiri manyikaredzi nemasvingo, taona lena attendance iri very low kusvikira vana vanosvika kuma 30% ariyo vaatenda kune dzimwe chikoro. Asi varayiridzi vazhinji vakundikana kuenda machikoro. Zvikoro zvatataura kana paenda vana zivati varayiridzi 17.
Kunyange hurumende kubudikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino, izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara, sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemichero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Chokutangisisa panyaya yefree education apa, zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education, nekuti vhen makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafees. It means pane maexpenses anenge ari incurred and ma expenses yayo anozongoda kunge achibhadharwa. Saka pane anozongobhadhara kazhinji, mataxpayer ndo anobhadhara kuti hurumende inopedzisira yakukwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro, sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvekurima nerenjodzi kana kuti Civil Protection Unit ari kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira mafashamu emvura ayo akukura zvimwe zvirimwa kumwenezi mudunhu remasvingo, uye kuparadza matenga ezvikoro kubwera nekunkai. Vari munzvimbo dzakaderera ndivo vanonzi vari mudambudziko guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro nematunhu mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo.
Nyaya dzemadisasters inyaya dzinobatwa nebazi reCivil Protection, asi munhu wese ari kuti ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa, uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo inini sadevelopment practitioner ndinoona zvakanyakukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisasta iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa neDepartment of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo yatingati maresults emacyclones. Zvikonzerwa nekushandurwa kwakaita mamiri yekunze, rekuti mhepo mupengo dzinongouya, madutu mupengo anongouya, mhepo idzombura mupengo dzidzodzo dzinongouya. Kuda kwekushandurwa kwakaita mamiri yekunze, tikatarisa the root cause the climate change, chaona kuti nyaya dzemaindustry dzinoitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichisiyidzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti. Zvakare ingati indastry ndo inyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Chaitika ndechekuti dambudziko remaflood rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana.
Saka chenjedzo ya munga asire overu zhinji ndeye kuti kudii vakanjengo.
Naizvo zvavari vedu vanofanira kugara vakavhura madziso uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reSeed Protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takatanga dambudziko irori kumanyika neprovhinsi, cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro.
Avo vangwari nyanzvi mune zvebudiriro yematunhu vaNicholas Kanjengo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, nepfenyuro yeSABC News yati zvizvarwa zveZimbabwe zvina zviri pakati pevanhu vasere vakafa mushure mekudhirikirwa nemugodhi kuDriekop pedyo neLimpopo nemusi wechishanu kuSouth Africa nekuda kwemafashamu emvura. Vamwe vakafa chizvarwa chimwe chete chekuSouth Africa nezvitatu zvekuMozambique. Mugodhi uyu waicherwa zvisiri pamutemo.
Ichi chiri kuuya vana kuAmerica chirongwa chagara chichiitwa makore ese awa. Chinorongwa neUS Embassy yekuno kuHarare kuZimbabwe. Vanotsvaga vana vari muutungamiriri vatingati leadership kumateachery institutions kwedu, ndivo vavanosarudza vavo kuti vaende kuAmerica vanodzidza maringe nezvecivic education, mamiriro ezvinhu munharaunda dzatinogara dzakasiyana siyana. Saka denho rekuenda kuAmerica nderekuti vanodzidzawo kuti Amerika senyika yakabudirira ndezvipiwo zvatingadzidzawo tikakopawo tikadzoka kuno kunyika kwedu tikazvishandisa zvakakwanisa kuti nyika yedu isimudzire. Saka chirongwa chakagara tichiita makore nyango kuti 2014 ndipo takatanga kushanda neUS Embassy ichise organization yeFemale Student Network. Vanga vachingotibatsira kuti tivabatsire kutsvaga vana ivava especially vasikana vaFemale Student vatinofanira kushanda navo. Saka uchaona kuti izvi zvinezvi takutosanganisa kunyange nevakomana nekuti tine chirongwa chatakatanga kuorganization chinonzi chemamale champion. Saka takusanganisa vakomana nevasikana avo vanotaridzira kana kuti vane potential yemaleadership skills kumateachery institutions yavo. Vana ava vanofanira kunge musecond year kuteachery institution vatovapa attachment vakupinda mthird year. Zvinoitirwa kuti kana vachinge vazodzoka pavanodzoka kufinal year yavo vagozouya vachikwanisa kuimplimenta zvavanenge vadzidza kuAmerica zvira vachisimudzira dzidzo yemuno muZimbabwe maringe zvakanyanangana nebudiriro nekusimudzirwa kwevadzidzi mumateachery institutions vachibatsirana zvakare nemaunivhesities nemakolleges edu. Saka chinonyanya kubatsira kana kuti chinonyanya kunangana nevana vari kumaunivhesiti.
Pari zvino vana vangani vakwanisa kunge vari kuenda kuAmerica uyezve vari kuenda kupi nekupi?
Pari zvino ndisati ndakatarisa seorganization yedu tingati tane more than 30 mastudents ataendesa kubva muna 2014 nandiritaura. Saka zvimwe chizvo chiri gore negore yeorganization yedu inwana vana kana kuti vatatu kana kuti vashanu vanoenda vakamira organization. Asi zvinoita kuti muZimbabwe munomu tinotiwana mastudents kana takatarisa Zimbabwe maunivhesiti ari muno mastudents anogona kutosvika kana kuma 10-15 vanogona kuenda vakamirira Zimbabwe. Uye chirongwa ichikazvi hachibate Zimbabwe chete, kunyika dzakaita sana Mozambique muSouthern Africa imomo kumakolleji nemaunivhesiti iwayo anowana vana vachienda. Saka ndingati nhasi vana vanga vachienda vakaperekedza vana 4 ndovanga vachienda vakamirira organization. Saka tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chiri kuramba chichisimudzira chichienda kumberi, uyezve vari kusanganisira kuvakomana kuitira kuti pavanodzoka zvinobatsira organization yedu kuti muti saka vachanga vari kusvika muna February iko ndipo vanenge vari kuAmerica vachidzidza zvidzidzo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe muzvare Evanice Munando, avo vanoti vari kufara sezvo vadzidzi vana vari pasi pesangano ravo rinoshanda nevadzidzi vari muzvikoro zvepamusorosoro vakwanisa kunge vari pakati pechikwata chasimuka munyika nhasi chakananga kuAmerica kunoita zvidzidzo muzvikoro zvemunyika iyi muchirongwa chiri kukokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
Direct from Washington, the voice of America, the
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano munyika dzinoti dziri kuwirirana neongororo dziri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica pakuongorora vamwe vanhu vari kuramba vakatarisana nekusamira zvakanaka kweutano hwavo mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dambudziko iri rinonzi Long COVID uye Journal of the American Medical Association yakaburitsa gwaro rezvarakawana muongororo yakaitwa munyika dzakawanda. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano vachiongororawo nyaya yechirwere cheCOVID-19 muzvare Lansi Moyo vati hapana ati ave neruzivo kuti zviri kufamba sei pakuti munhu arambe achirwara kwenguva yakareba kwete mavhiki maviri anotarisirwa kuti ange apora.
Yatinoti long COVID ndezviya zvaizwa munhu paairwara chirwere cheCOVID zvinozongoramba zvichienderera mberi kunyange iye asisina chirwere, zvakafanana neyatinoti shortness of breath kana kuti persistent and coughing munhu anoramba achingokosora kana kuti mapapu anononoka kupera mvura yevamwe nekurikavha. Ndozvatiri kutaura kuti izvozvo zvinoramba zviri pamunhu vamusoro wakanyanya pane imwe nguva kana kuti kunzwa kushewa appetite mumukanwa kana kungonzwa kupera simba yatinoti excess fatigue. Saka tingatichida kutaura muchidimbo zvakare pamusoro pekupora from long COVID zvinongotora nguva yakasiyana siyana zvichienderana nemasikirwe nemabarirwe akaita
muzvare Moyo vativo
pari zvino hapasati pane test inoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ane long COVID, asi munhu akamborwara neCOVID anenge achinzwa zvinenge zvakangofanana nemunhu ane chirwere cheCOVID asi iye anenge asisina zvake utachiona. Vamwe vanogona kunge vane mubvunzo kuti can long COVID, long COVID inokwanisa kuuya ichienda here? Hongu, long COVID inokwanisa kuuya ichienda. Uye kubatwa nelong COVID hazvinei nekuti wakamborwara neCOVID kwenguva yakareba.
Vaendera mberi vachiti nhomba dzeCOVID-19 hadzidzivirire kurwara neCOVID-19.
Long COVID inobata vanhu vakabaiwa nhomba yeCOVID. Nokuti nhomba yeCOVID haidziviriri munhu kuti asabatwa neCOVID, asi nhomba yeCOVID inodzivirira udzamu hwemarwadzo anoitwa nemunhu kana azobatwa nechirwere cheCOVID.
Mumwe akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 amai naMatrai Felicia Mutemwa vaudza Studio 7 kuti kubva zvavakabatwa nechirwere ichi muna chikumi gore rapera utano hwavo hausati wadzokera panzvimbo.
Musana unorwadza still nechifuva chinouya asi hachisi hacho chiri serious. Chandinongotaura ndechekuti handichisiri uya munhu aive zvandaive ndiri before COVID hazvisizi izvo zvandiri manje.
Vamwe vari kusangana nematambudziko pautano hwavo mushure mekumbobatwa chirwere cheCOVID-19 ndiva Malvin Tarisai Mudyiwa.
The first 2.5 months ndairwadziwa ndichivaviwa vaviwa zvokuti ndaishaya kuti ndokonya papi muviri wese waivava. Kubva izvozvo ndakaita constipation zvoreva kuti izvo ndanga ndichitadza kurelisa mabowels angu zvakanaka. Ndainzwa kakuneta chinzwa zvazvakangosiyana chinzwa mutumiri wangu hau wakasiyana nezvavanga uri mazuva apfuura. Izvi zvakaitika kusvikira mwedzi yandingati mitatu kusvika muna December.
Ongororo yakaitwa neJournal of American Medical Association inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% vane chirwere cheCOVID-19 chisinganyatsopere mumuviri kana kuti long COVID vanogona kunge vakarwara zvishoma neCOVID-19 pakutanga kutapurirwa kwavakaita. Asi ongororo iyi inoti vanozoramba vave kunzwa kuneta, tadza kufema uye kutadza kunyatsofunga zvakanaka. Chikanganwa zvinhu zvose zvinokanganisa magariro avo, munhu ane long COVID anonzi anoita seakakuvadzwa njere kana kuti traumatic brain injury. Madzimai akawanda ndiwo anonzi anoita dambudziko iri kunyanya kudarika varume nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateriri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk, umo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mutongi mukuru weMatare Justice Luke Malaba voramba kuti Matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori. Mutungamiri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar votadza kumira pamberi pedare nekuda kweurwere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munaudze Isindebele.